Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera Gunyana 24, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kubva kuno kuJust 75 vazhinji vanenge vari muZimbabwe vanobva kuSouth Africa imo. Vana Brian Kagoro, vana Brian Zeftopoulos, vana Martha Rupia.
Dr. Ibo Mandaza voenda kuAmerica neSouth Africa kuti vataure nezvekugadzirisa nyaya yeZimbabwe.
Mashoka yakatozotaurwa tatoterera bajeti iroro repakati pegore. Izvo tisingazivi kuti aiwa tiri kutaurirwa zvinhu zvisina kupasiswa nekabhineti. Patotomirira zvokuti dzoke musi wa4 Oktobha tindoidhibheta nyaya iyoyo patinodzokera musi wa4 Oktobha.
Bato reMDCT rinoti rinoda kuti makurukota ehurumende auye kuzotsanangura kudare reparamende nezvemashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa akaramba kutambirwa nevamwe vavo mudare remakurukota iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari kutungamira sangano replatform for concerned citizens kana kuti PCC Dr. Ibo Mandaza vanoti vave kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vanoda kugadzirisa remangwana renyika vari kunze kwenyika kuti vaone kuti voita sei nechirongwa chavari kuda kuti chitambirwe nenyika chekuumba National Transitional Authority kana kuti NTA. NTA inonzi inoshanda pakati pemwedzi gumi nemisere nemakore maviri yakafanobata matomu kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya chigaro. Kurudziro iyi haisi kutambirwa nevamwe vemapato anopikisa vakawanda. Kuti tinzwe nezvechirongwa chaDr. Mandaza tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
Pane urongwa wemusi wa 26-27 September, Monday and Tuesday kuParktonian Hotel inopama vamadiasporans mukana kudiscussa Zimbabwe crisis, maonero avo and the way forward. And it included a foot discussion of the NTA. Not as a solution, but as an option. But so tinga tiriko, tiri kubva kuno kuJust 75. Vazhinji vanenge vari muZimbabwe vanobva kuSouth Africa imo. Vana Brian Kagoro, vana Brian Zeftopoulos, vana Martha Rupia, and so on and so forth. Vakati one day.
Ko muchibva kuSouth Africa ikoko pane urongwa here wekuti munosangana nevamwe vana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kunana Britain kuno kunana America nekumu?
Yeah, tine meeting musi wa 7 October kuNED National Endowment, a meeting on Zimbabwe. Ndivo vari kuronga ikoko nemadiasporans. And then musi wa 11 kune meeting Social Science Research Council ekuUN. Musi wa 11 kuNew York pane meeting on Zimbabwe as well. Tine chidiscuss Zimbabwe. Zimbabwe, October negative Zimbabwe month.
Dr. Ibo Mandaza, mwe avo vari kutungamira sangano rePCC, vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinoda kuti makurukota ehurumende auye kuzotsanangura kudare reparamende nezvemashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa akazoramba kutambirwa nemamwe makurukota. VaChinamasa vainge vati vaizogumura vamwe vashandi vehurumende kusavapa mabhonasi nezvimwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe vakati izvi zvaive zvisina kutenderanwa nedare remakurukota. Vanoona nezveupfumi mubato reMDCT vatapiwa mashakada vanoti vachakwidza nyaya iyi kudare. Tabata vamashakada kuti tinzwe zvizere.
Zvatinogara chitaura kuti hurumende yeduka haisi kusenza zvakanaka. Inopikisana, mapaza ayo ari kupikisana. Havangarogoni kuronga kusunga chimwe chinhu wani chinobuda. Saka vanogara vakangopokana, saka hapana policy inobudirira yegovernment. Ndozvandakaitaura gore riya ndichiti kara iyo indigenization yacho. Mumwe minister zvowawo anobuda achiti iye deadline kambani yese yese inofanira kuita comply neindigenization. Chinamasa anobuda achiti aiwa ngazvitiwe bijana bijana. Iye zvine zvichinamasa woti iye vada kukata mari dzemacivil servants. Mobuda achiti hakuna zvakadaro. Asi hurumende imwe chete iyoyo. Saka kana ndimiwo munoti mainvestors angatitora serious here. Hapana policy consistency. Nokuti vanongomuka vava nerimwe shoko futi. Saka hatigoni kuvatora serious. Ndo zvinoita kuti investor confidence nebusiness confidence inge iri low muZimbabwe. Zvinenge zvino zvinge mapolisi avo ndefembera fembera. Kuti unomborota mangwana woti haa zvandakarota hazvisizvo. Zvino nyika ingatongwa nezviroto here?
Ko, imi senhengo dzedare reparamende muchionawo nezvenyaya dzeupfumi, mamboedza here kuti mutaure nemakurukota aya kuti mujekesere kuti chii chaizvo chaakuzoitika?
Chaakuzoitika maererano nei?
Naiwo mashoko ari kupesana.
Mashoko aya akatozotaurwa tatoterera bhajeti iroro repakati pegore. Izvo tisingazivi kuti aiwa tiri kutaurirwa zvinhu zvisina kupasiswa nekabhineti. Saka totomirira zvekuti tidzoke musi wa4 October tindoidhibheta nyaya iyoyo patinodzokera musi wa4 October.
Vanoona nezveupfumi bato rinopikisa reMDCT vatapiwa mashakada vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vabusisa moyo.
Tatanga nekuvabvunza kuti mutemo wehurumende wekurambidza zvigadzirwa zvekunze kunyanya kunyika dzakaita seSouth Africa cheStatutory Instrument 64 of 2016 chiri kushanda here?
Hongo zviri kubatsirana kuti mabusiness ari kuratidzira kuti maorders akwira, kutengwa kwezvinhu kwakwira, vari kugadzirira kuti production vambowedzera pakuproducer malocal products iwavo pamusana pekuti iyo papanga pachiimportwa zvinhu zvichiunzwa zvichibva kunze kwenyika. Taakutarisira kuti mabhizinesi ari muZimbabwe ndiwo achagadziri. Saka tiri kuona mabani aa kuti maorders avo kudiwa kwezvinhu, kutengwa kwezvinhu kwatoti kwirei. Saka vaakushanda chaizvo. Asi vamwe vari kutsvaga mari kuti vaise michina imwe inoita kuti kugadziriswa kwezvinhu kuwedzerwe, nekuti dhimandi yatoti kwirei.
Asi tiri kunzwa kuti pane rimwe dambudziko rekuti zvinhu zviri kupinzwa nemukoto kana kuti yatingati smuggling iyayi.
Ichokwadi, smuggling is a problem. It has become worse. Vanhu vaakupinza zvinhu nemukoto zvakanyanyisisa chaizvo chaizvo. Saka takatarisira kuti hurumende yedu yakafanira kusimba chaizvo kuti vanhu vatevedzere mutemo kana tikabvumirana senyika kuti tiri kuda kuita zvakati. Takafanira kuti tiise mitemo inonyatsotibatsira kuti tibudirire pakuita zvinhu izvozvo. Nekuti tinogona kuisa mitemo yakanaka inobatsira vanhu kuti vawane mabasa, asi mumwe achipinza zvinhu nerutivi hazvina kunaka.
Vamwe vari kuchemawo kuti zvimwe zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe umu vamoyo zvinoti dhurei. Zviri kufamba sei panyaya yemitengo yezvinhu?
nesuo tiri kuchema sezvandataura kuti vemabhizinesi vari kuchema nekuti zvino kugadzira kana vachigadzira zvino vanosangana nemakosi akatoti wandei muno munyika anoita kuti zvinhu zvirambe zvichidhura. Saka takatanga tatarisira kuti tinoshanda sei kuti tidzikise maoperating cost kana kuti maproduction cost iwawo. Pane zvakawanda tingataura pamagetsi. Magetsi emuzimbabwe anodhurei. Kuzoita atingati marental anhu ari kudhurira mabhizinesi zvakanyanya ari kumusoro kudarika tingati dzimwe nyika dziri pedyo neZimbabwe tigotarisa uyezve cost of labor yakatoti kwirei. Kune zvimwe zvakasiyana siyana zvinodarika atingati nyika dziri pedyo neZimbabwe nezvimwe zvakasiyana zvakadaro zvinoita kuti zvinhu zvinyatsoti dhurei kana zvikagadzirwa muZimbabwe.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vabusisa moyo vari parunare mugweru. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tine hurukuro nemukuru weOxfam vamachinda Marongwe. Vamarongwe vanoti sangano ravo rinofara zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakataura vari kumusangano weUnited Nations kuNew York nemusi wechitatu, vachiti nyika dzepasi rose dzinofanira kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko revapoteri. Asi vamarongwe vanoti zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe ionewo matambudziko akatarisana nevanhu vari muZimbabwe, zvikuru vari kumaruwa avanomanikidzwa kusiya misha yavo vachinotsvaga chouviri. Vati Zimbabwe nenyika dzemuAfrica vanofanira kubatana vokurudzira nyika dzakabudirira kuti dzibatsirewo vanhu vari kumaruwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamarongwe.
Tikatarisa iyo nyika yedu inoyi, tine zviri kutonetsawo zviri kukonzera kuti vanhu vawanikowo vachibuda vachipotera, vachibuda umo munyika medu vachienda kunana South Africa, vachienda kwakasiyana siyana nenyaya yezhara. Chinokonzera kuti vanhu vapotere chimwe chatiri kunyanya kuona muZimbabwe nyaya yezhara. Tichitarisa matiri kushandira isu, tichibvunza vabereki varipo, kunyanyisa madzimai anenge asarari ega, varume vakaenda, uchibvunza kuti kozvaka zvinombofamba sei, unova kunzi ha vakaenda kunoshuzha nenyaya yedzara. Tinoziva kuti vanhu vagara vangu vari kubuda, asi tikanyatsotichacherechedza panguva inoiyi vari kubuda vanyanya kudarika zvavaisiita makore ese ayaya. Zvireva kuti izvo zhara igore inoro yakanyanya kuwandisa nenyaya dzeEl Nino yakaitika iri kukonzerwa neclimate change. Mvura yakaita shomanana gore rapera iri, zvichira kuti gohwo ranga riri shoma. Saka nekudaro tinofanira kugadzirisa zvikonzero. Pane nyaya dziripo dzeclimate change dzandataura idzi, kwozoita dzimwe futizve dzinotarisa kuti ivo vanhu vekumaruzevha vakawanda vakazhinji vanopona nemvura inonaya iyi. Havana maitiro avangaite kuti gohwo ravo riite zviri nani vasina kubatsirwa nehurumende. Hurumende inofanira kuti ichibatsira vanhu ava nedzatinotiwo adaptation climate financing, inoreva iyo kuti vanofanira kutsvaga maitiro kuti vanhu vaone kuti vangararama sei nedzimwe nzira dzisiri kumirira mvura inonaya chete. Kana vachimirira mvura inonaya iyi, ndedzipi ndeitumwe mbeu yavangadzvare inoenderana ne nekushanduka kuri kuita manaire mvura.
Ko nyanzvi dziri kutiwo kudii nemamiriro anenge akaita iyo mvura mwaka uno? Izvi zvamuri kunzwawo.
Manzwiro atiri kuzviita kuri kutarisirwa iyo kuti kune inonzi La Nina. Munoona maitiro azvinoita kana kwabva El Nino kunouya yavanoti La Nina. La Nina inoreva iyo kuti kuchaita mvura yakanyanyisa. Mvura iyi imvura iri above average. Yadaro mvura iyoyi, asi kuri kutarisirwa iyo kuti itse wiki La Nina, vanoite wiki La Nina. Zvichira kuti inenge yakanyanya bhati, asi tichitarisa kwatiri kubva kuti ivhu ranga rakatoomarara kare kare, zvinogona kureva izvo kuti mvura yacho chero yanyanyisa isina kunyanya kunyanyisa inogona kukonzera futi kuti gohwo rive shoma.
Matiwo, imi munzvimbo dzamuri kushanda muri kuona vamwe vanhu vachibuda vachienda muhupoteri, muri kuwanzoshandira kupi chaiko?
Tiri kushanda tiri magutu umo, tiri kuzve kumatropo, tinowanikwa futi tiri mumasvingo. Asi muchicherechedza inyaya iri kubata munhu wese zvakari muruzevha, nokuti kunenge kusina pokutangira. Saka munoona vabereki vakutaurayo kuti vana baba vakabuda vakaenda, vakomana vakabuda vakaenda. Asi vakomana ava nana baba ava michero nevasikana vari kubuda vachienda, vanhu vanga vachitogara munharaunda idzodzo asi nenyaya dzezvara yakakonzerwa nemvura isinganyanya zvakanaka vakabuda vakaenda asi chinonyanya kuti bata stereki munyaya iyi inyaya dzekuti vanhukadzi ndovanowanzosara vanhukadzi ndovanosara vachisangana nedambudziko guru vana baba vabuda vachinotsvaga mabasa ndovanosara vachitsvaga kuti vana vodyei vana varara sei vana vanoenda sei kuchikoro saka nyaya iyo yezvara ikazogadziriswa imba dzinoputsika
mukuru weOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe vari parunare muHarare.
Nasi muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tina Praxidis Jeremiah. Marvelous Mhlanganya uye uyo anosimboita chirongwa ichi akafamba nebasa. Praxidis ari kuita hurukuro naamai Samkeli Sotenson, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain asi chiri kupota chichiuya kuzobatsira kuchipatara chemupilo kuBulawayo.
Ini zvitara nguru nzee ndinonzi Samkeli Sotenson ndakazvarwa ndikakura mupopoma kuBulawayo ndakazvarwa muchipatara chinonzi Mpilo Hospital chiri kuBulawayo ndakaenda kumusipeli secondary school ndopandakadzidza ndikasvika wangu form 4 pandakapedza ndikanoita hairdressing yangu ndaishanda kuRough Cuts vanoziva Rough Cuts yanga ine mbiri saloon yacho pandakazobva kumba ndikauya kuEngland ndakatangawo ndichingoita care sevamwe vese nekuti ndaida kushanda nevanhu vakanyanya saka ndakangoita kei zosimu dzevangu ndikaenda kuyunivhesiti ndanoita nursing ndikashanda hangu sanesi kwemakore mashomanani ndikazodzokera ndikanoita midwifery saka iko zvino ndoshanda ndiri muEngland ndichiita midwifery
saka chirongwa ichi chekuenda kunobatsira kumbilo chakatanga sei
ndevana 2 vasikana umwe wacho mudiki akazvarwa kumbilo andi pandakabereka andile pakaita emergency chance ndosaka ndakapedzisa ndatova kumbilo akabuda akarait mwana mwari vakapindisa she's now 21 years pandakazodzidza midwifery manje ndopakatanga nyaya yacho ndopandakaona kuti wo pandanga ndiri pambeta paya mwana uyu aigona kufa because emergency yacho inonzi shoulder dystocy akangobata nemashoulders apa saka vamidwife vanga varipo vakagona kuimanaja but then pandakadzokera kuZimbabwe ndaida kunoona kuti maemergency ese anoitika midwife because akawanda maemergency sezvamunoziva akawanda vana vanofa vana mai vanofa pakubereka apa saka ndaida kunoona kuti vanova manager sei chimbondoshanda navo nchiona kuti zviri kufamba sei saka pandakaenda ndopandakaona kuti vanhu ava vane zvavanoshaya mamidwife achishanda muchipatara zvivipo zvinoshayika magloves chaiye muZimbabwe anogona kubatsira kuti mwana ararame mwana akada kuendeswa munhu akada kuendeswa kutheta pasina magloves avanga muoperatezve because hapana magloves saka ndafunga kuti okay saka zvanichaita inini ndichati gore rese kana ndichienda kuZimbabwe ndoenda kunoshanda kumpilo 2 isizeholiday yangu kunchivavigirawo magloves nemasirinji nezvidikidiki zvavanoshandisa mubasa ravo gore rakatevera ndakazoenda ne1 midwife anga achibva kuEngland tikanoshanda 2 ikoko kumpilo 2 tikatora zvatainge tatengaiwo magloves nemasirinji nezvinhu zvokuterera vana vari mudumbu takaenda nazvo saka tikasvika ikoko tikashanda navo tikapedza zvekushanda navo ndopandakazoadopta mwana wangu mwanakomana he's 3 years old now mai vacho vakashaya ndiriko kuZimbabwe pavakasununguka saka pandakasvika kana mwana akaisa pakadhe kuti fit b mai vangu havapo ko mai vacho vaenda kupi ndakapedzisa ndatova nemwana wacho kasi ane 3 years saka atokura hake anofara he's well loved zvitova kanonzi chiwell ndakadzokera nemamidwa I think about 9
munoenda kangani pagore
pamwe pagore tinodzokera kumpilo tonobatsira kasi the last 2 years ndatodzokera twice this year I've been once in touch dzokera cash 2 last year ndakaenda ka 2 because ndakazotanga kurenovate my unit besides just doing so clinical tinoenda at least once a year
vawaenda navo pari zvino vawakanisa kuenda navo vasiri vekuZimbabwe vangani
vatosvika 9 kubvira nguva yandakatanga 2011 kusvika manje bamidwife anosvika 9 but ndakazoenda nevanhu vekuchurch futi mufundisi wangu wekuchurch vakanzwa nyaya yangu kuti ndoita seva vakatorawo interest yekuda kuziva kutonyasoona kuti chinoitika vakati next time ndiri kuZimbabwe ndichauya kuzoona saka it happened kuti takava tuZimbabwe around the same time ndikatoenda kunovaratidza zvakange tatoita by that time takanga tatotenga macurtains ekuantinator ward kutoita kuti vana mai vaite previous wombi chana saka ndopa vakaona kukanzi ha tinogona kutobatsira patoita zvepainting initially ndaita painting big job but hai patakadzoka kuengeni takasvika tikafundraisa mari kuchechi vakatipa tumapounds tushoma tikatenga mabuckets epaint tikadzokera tikanopainta postnatal ward kuchinja matape kuunblocka maparts anga asingasashandi last year takadzokera kunopainta neonatal ward yevana mapremature ndoya takapainta nokuti vana mai vacho vanogara imomo maybe 2-3 months vakamirira kuti vana vavo vadischarge saka taida kuti vagare munzvimbo inenge iri kini inenge kubva kwavo chaivo feel like home at home when they are there saka yeye takadzokera tikanopainta saka iko zvino tine one more unit downstairs yekumupilo vanonzi vakumupilo old unit ndokwa takazvarwa isisi vana sami kudhara mapains acho ndeya makore aya patakazvarwa isisi.
Chii chaunowana kubva pakushanda kwese kwaunoita pachirongwa ichi?
Hapana chandinowana, kungoti ndinofara kana ndaona kuti ndapa mumhuri yekwedu kuZimbabwe. Community yangu, chipatara changu chandakazvarwa, saka kana ndikagadzira mubhedha kana kuti ndikatenga kumbeze one reumwe mai vanobva kucholocho vasina kutovaona vari mubhedha wacho wanyatsogadzira kati muwodhi yanyatsopendwa neni, ndio chandinowana ichocho. Kuti isusu vanhu vacho vari mucommunity macho, community yedu, zvipatara zvedu, ndisu tokwanisa kutozvichinja. Kana kuri kupainta enda unopainta, dzidzisa mwana wako kuti ngaende kunopaintawo chipatara kana ne 2-3 hours ungono give to your community. Haikona kumirira kuti hurumende ichauya ichitipa izvi. Tinogara tichingoblema kuti hii vakazotida ko iwewe uvitei.
Tinotenda Praxidis Jeremiah achitaurira apo namai Samukeliso Tenson avo vari kubatsira kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemureza wenyika mune zvakawanda zvinosanganisira mukuratidzira pamwewo nekutengeswa kwemureza. Danho rinonzi rinogona kuti munhu apike mujeri kwemwedzi mitanhatu kana kubvisiswa mari yefaindi inokwana kuita madhora mazana maviri kana zvose. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Makadini konai muri yeZimbabwe?
Muri yeZimbabwe ndinoimba kuti menyu vaMachisa. Asi vazhinji vari kutaura nestudio 7 vari kuchema nekugununguna pamusoro pedanho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa pamwe nekutengeswa kweflag kana kuti kwemureza wenyika. Imi sesangano rinorwira kodzero dzevanhu, makatambirawo sei danho iri?
Chokutanga ndinoda kuti ndingozivisa mhuri yeZimbabwe kuti isusu tinobatwa nebumbiro guru remutemo yatingati National Constitution. Saka constitution iyoyo kana kuti bumbiro remutemo iroro ndo rinoita kuti mhuri yeZimbabwe ive nekuita zvinhu zviri pamutemo kana zvisiri pamutemo. Regai ndingotaura ndichiti iko zvino tichiri kutsvagurudza, tichiri kuita tsvakurudzo iri pasi pasi kuti tinonyatsotarisisa nekutonongora izvo zvakanyorwa mubumbiro redu remutemo kuti tione kuti matanho akatorwa nehurumende ndiwo here. Asi tiri kuona sekuti matanho akatorwa nehurumende haasiri kunodondana nezvinoita kuti kodzero dzevanhu dzirepo, nokuti pane chiga chirimo mubumbiro remutemo chinotaura nezvekodzero dzevanhu dzinofanira kuchengetedzwa.
Asi vaMachisa, munoona paine kuzvidzwa here kwemureza pane zvanga zvichiitwa nevana veZimbabwe zvekuratidzira vachishandisa mureza wenyika izvi?
Maongororo edu ataita iko zvino hapana kutsorwa kwekodzero kwanga kwati kwaitwa, ende hakuna chatingati chakazvidza flag yedu. Iri rinongori danho rinoda kutorwa nehurumende. Mukatarisa flag yedu ine chekuita ne
neraramo yevanhu ine chekuita ne zvaka makala ari pa flag aya ane nhoroondo iripo ende nhoroondo yemukanyatso icherechedza munoiwana iri mubumbiro remutemo. Saka mukatarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe hazvisi kunze kwemutemo. Kuda tikanyatso takuzonotonongora kuti flag yedu inoda kutengeswa here kana kuti asi mukanyatsotarisa kuti vanogadzira maflag ivavava hakuna kwainopiwa mahara.
Chii chamungafunga kuti chingavhundutsa hurumende kusvika pakurambidza mwana wevhu kufamba nemumvuri wake?
Vanoziva ivo kuti kana une flag wakasenga Zimbabwe kana ivo mapurisa chaiwo kuti vanotora matanda awo anofamba navava kuti vanokurova vakawanikwa vachiita saizvozvo kana kuti vakangotorwa vachiita saizvozvo kunorova munhu kana unenge usinorova flag. Saka zvinoreva kuti unenge uchinotyora kodzero dzeflag dzenyika. Saka ndosaka kwava kuchinzi haufaniri kupisa, haufaniri kuti izvozvo zvakakosha kuti tese muri yeZimbabwe tizive kuti haufaniri kuzvidza flag. Saka kana ndakatoifuga paya paya kana ndakaibata zvinoda kuti ndiri kuremekedza zviga zvose zviri mubumbiro remutemo zvinoita kuti ini semwana weZimbabwe ndirarame. Asiwozve ndicharatidzira mune zvakanaka kuti kana pane izvo zvandiri kugunununa zviri kuitika munyika medu ndinenge ndakabata flag richiti iyi ndo flag yedu inoratidza hunhu hwakazara, inoratidza kodzero dzakazara. Saka kana ndisina zvinhu izvozvizvi ndichasumudza flag ndichiti ndokumbirawo hunhu hwakazara hunozadzikiswa neflag iyoyi.
Muri kuona vana veZimbabwe vachitambira here kurudzira hurumende iyoyi kana kuti muchaona vachienderera mberi nekushandisa mureza?
Pari zvino vanoenderera mberi nokuti hationi chakashata pakufuka jira renyika yako. Hapana chakashata ine ndinotokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti paunenge uri remekedza jira renyika yako.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita enyu mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Highlanders ichatamba neNgezi FC kuBarber Fields. Wange ichitamba neBorder Strikers kuColliery. Kuchitiwo Capes United ichitamba neHowmind kuNational Sports Stadium. Mutare City Rovers ichitamba neZPC Kariba kusakubva. Triangle United ichitamba neChicken Inn kuGibbo Stadium.
Knacko music.
When we say party, we want all the crosses to disappear. When we say party, we are party. Oskid, all right.
Hapura gatabura, tino gote hapura gatabura. Hapura gatabura, da da danza yugwe. Gafara funga kuwachisa mapuro bule mo ese. Twaga kuva maladga masaida ma whisky kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvino shamura zvese.
Mapuro problems ese disappear. Disappear. Ndinoda kumboita happiness ye. Ndati zvoni disappear. Disappear. Wanyangira munhu wasiriye. Anapa I happy happy.
No ispaki alula popo bachimwa amarula madola marans mapula nasi tiri kujga mula upasho da excuse to hallelujah nirkungo gaya pressure mumedula HKT ikupidarula pari papuresha isinde sutarula ndoda kufara kusvikanda admiti wapamopeta kunge chigulani matiraburu esenda mapisa nemoto safaya president tulani ndabinda buru ayo vondipiga zvimoko zopura zvichiti skupani satsvage namopandira uiwane semukwende wangu uri muulani.
My problems ese disappear, disappear. You don't have to eat a happy this year. That is only disappear, disappear. When you get a mono, a city, and a party, happy, happy. Happy, happy.
Hapura gatabura. You don't go to Hapura gatabura.
nako kambo disappear kubva kuna Winky D tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare. Dr. Ibo Mandaza voenda kuAmerica neSouth Africa kuti vataure nezvizvarwa zveZimbabwe neremangwana renyika. Bato reMDCT rinoti rinoda kuti makurukota ehurumende auye kuzotsanangurira dare reparamende nezvemashoko akaturwa navachinamasa akarambwa nemamwe makurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.